Roughnecks.
Man Siblos.
Yeah, yeah. Nice music.
Elder Brinko.
To the people.
Non the Elder Brinko, those are under chance that we drop up with Zimbabwe, Muarari. Kambaka kanonzi kuchema kwenyu ndinokundwa. Why? Because mukatadisa mhuri dzakawanda pari zvino dziri kuaffectwa nechirwere cheHIV and AIDS, zvekuti vabereki vanobatwa kana vana vanobatwa nechirwere cheHIV and AIDS, zvozoita kuti dzimwe hama dzisare dzichasetambudzika panyaya dzekuchengeta munhu, kuriritsira munhu achirwara, to give them that good care kuti vakwanise kuraramawo for that life, whatever remainder life yavo, kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Vanhu ndoda kuti vanzwe kuti chirwere cheHIV and AIDS hachi chirwere chinonzira tsitsi, chirwere chekuti munhu asati abatwa nacho kana ukachinzwa chinokwanisa kuchinja pfungwa dzako. So for all those people who are negative, I'm encouraging them to stay negative. But for those who are positive, I'm advising them kuti vaita sei, vange vaita sei vasara setariro. And asi kana vachinge vawirwa nerufu, nhamo inozotarira vanenge vasara, like you find kuti family akawanda akaitwa maorphans, and vana vakawanda vakasara vakasara vavenherera nekuda kwechirwere cheHIV and AIDS.
Chiriko chirwere iwewe.
Ndatumira chimbo changu kustudio 7 nekuti ndiyo radio station inokwanisa kutepfenyura zvinodzika nevanhu vakawanda ruzhinji rwese pasi rose. Ndichisenda this positive message to the people so that they remain aware and informed about HIV and AIDS. I've got plenty of songs. Mukaenda pa YouTube, mukanoita Google search kuti Elder Brinko videos. Munokwanisa kuona ma videos ese atakaita pari zvino. Akawanda zvekuti ndanonakidza.
Baby. Oh yeah. Baby. Ndoda kuti uzvizive. Rudo kupa kusvika kumaguru. Destiny. Rudo rwake harutengwe nemari. Ndiye munhu anondipfugamira achinamatira kuna mai kuti baba Destiny ombonera iwo murume wangu. Baba Destiny ombonera iwo sawira wangu.
Mukangoenda pa SoundCloud mukanosecha kuti Elder Brinko, munokwanisa kuwana music yangu yese. Munokwanisa kundibata pa Facebook, profile name yakanzi Elder Brinko. Kwete imu account ya cheka nzi Elder Brinko ZW, all those ma account ADY. Munokwanisa kutipata zvakare pa number 03+263-773-367-249 +263-773-367-249. Sama katitira ma WhatsApp, munokwanisa kutendera kuti music yedu ni WhatsApp. Nekuti tikuda kuti music yedu itase iriche vanhu vakawanda.
Chero pandakarwara ndiye munhu aindipepa. Andiswero taura zvekunyepa Talibani urisawira asi kuna mama Destiny ndiye munhu anondinzwira. Hamai Destiny rudo rwake harutengwe nemari. Ndiye munhu anondipfugamira achinamatira kuna mari.
Ndaichida just want to say shout out to my producer ari kuBotswana anonzi Man Siblos. Aramba achibata basa rakanaka kudai. So murama muchingotitsigira wakamuchingoita sei muchitiridzawo pamhepo kuti tikwanise kuita se kuachivhawo madreams edy.
Anogaro nditi ndibatiro kundura hugu
tapedza ndozokupa makumbo aigara kumabhuku ane moyo munyoro nyoro hauna kuoma kunga dombo handidi kuwanza nyambo handidza dizaina navamulambo musazondisiya kuchina anonditaudza pachina ichimbo handi dabolo dabolo ndigutsa kunga chingwa chelobolo handigaridza mubhuti kunge payfon paichuba bhuti anondisiya ndonzi weton omara ndichengeta ini naye mwana tochengeta ende bhuti anoriyeka akandishaya bhuti anopopota mabasa rangu manokapota aina
ndiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa